Mukuru anonane zvekudyidzana neZimbabwe Electoral Commission ZEC muMDCT vaJameson Timba vati vakuru vakuru muAlliance vari kusaina magwaro ese evanhu vachamirira Alliance musarudzo.
Sezvamunoziva mangwana kune nomination court inenge chigara mumatunhu ese enyika ino macandidate kuti vakwanise kuti vanominate kune court yesarudzo redu yatiri kuita muna 2018. Zviri kuitika izvinei zvipano ndezvekuti vakuru vakuru utekwa kumusangano uri kusainira makandidati ese maformal kuti vakwanise kuenda kucourt mangwana.
Izvi zviri kuitika paine kunyunyuta kwemamwe mapato ari muMDC Alliance ayo ari kuti MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kuramba kupa mamwe mapato zvigaro zvese zvesenate nezveproportional representation. Vanoziva zviri kuitika vanoti kunyange hazvo mapato aya akambenge abvumirana kuti achagovana maconstituency sei, MDCT yave kuda kutora mamwe matunhu ainge anzi achapiwa mamwe mapato, uye iri kuti hapana zvekugovana zvigaro zvemasenata pamwe nezveproportional representation. Mudare resenate mune zvigaro makumi masere zvemasenata, muNational Assembly mune zvigaro makumi matanhatu zveproportional representation. Izvo MDCT inonzi iri kuda zvose ichiti ndiro bato guru rine vanhu vakawanda, asi vatimba vanoti MDC Alliance iri kupinda musarudzo sebato rimwe chete, uye vakuru vakuru veAlliance ndivo vane simba rekuona kuti vomirira bato iri ndevapi.
MDC Alliance yakafanana nebato rimwe chete, mapati ose ari mubato imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti candidate inozomira apa nesazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nemaalliance partners iyo kuti candidate yakasimba kuti imirire Alliance ndeipi.
Mutauriri weMDC Alliance Professor Walsh Mincube vanoti zvikwata zvemapato ese manomwe ari muAlliance zviri kutaurirana nenyaya yezvigaro, uye kutaurirana uku kuchapera musi uchaitwa nomination court. Vancube vanoti zvinogona kusanduka pane zvange zvakabvumiranwa, uye vanoti zvinhu zvingadai zvisina kunetsa kana dai mapato aya akatevedza chibvumirano chaakasainirana pakutanga apo akaita chisungo chekushanda pamwe chete. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesa Rwanya vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yanonoka kudoma nhengo dzichaimiririra nekuda kwemakakatanwa anowanikwa panoshanda mapato akawanda.
So macommunities waya anonzi anga asina maalliance candidates anoonekwa kana kuti ari organized ane structure yekuti vakwanise kuzorana election. Saka kunonzi vanhu vemumaconstituency umomo vakaita marepresentation kuleadership yavo kuti hazvigoni kuti tingoti munhu angotorwa achitobva kuHarare oya anzi candidate muno musina structure. Saka ndizvo zvavanga vachigadzirisa ndisingazi kuti vawirana papi, but munofanira kuzviexpecta kuti nyaya dzepower hadzisi nyaya dzorudo.
Zvichakadai sachigaro weCoalition of Democrats kana kuti CORD zvakare vachamirira mubatanidzwa uyu musarudzo yemutungamiri wenyika vaElton Mangoma vati vagadzirira kunonyoresa kunomination court mangwana. VaMangoma vati dambudziko ravaita nderekuti havana gwaro revavhoti, izvo zvave kuita kuti vanyore mazita evanhu vakawanda pamanomination papers avo.
Tiri kuisa mazita akati wandei, but tichidaira kuti tikanga tanyora mazita akati wandei zvinogona kuti tisazopotsekane kuona minimum number, asi tichaona kuti pane makandidates edu anozogona kubatwa nazvo izvozvo. Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti nyaya yemabirth certificates yanyaya yakunetsa vanhu makandidates edu. Vamwe nguva ine mabirth certificate mapfupi vari kunzi vanodiwa marefu, vamwe vakarasa mabirth certificates nekuti vaingoti aiwa kana tiri kuenda kundovhota tinongoenda nechitupa.
Semuenzaniso, kuti unyorese pasarudzo yemutungamiri wenyika unofanira kudomwa nevanhu gumi padunhu rega rega munyika, uye vanhu vacho vanofanira kunge vari mugwaro revavhoti. Vati nekuda kwekuti havana gwaro revavhoti vave kudomwa nevanhu vanodarika gumi, sezvo vachityira kuti vamwe vevanhu ava vanogona kunzi havasi mugwaro revavhoti nemusi wechina. Vatiwo vachatanga kushanda nemamwe mapato anenge aine nhengo kunzvimbo dzavachatadza kuisa vanomirira CORD. Vati vanotarisira kunge vapedza nhasi kusaina magwaro evachamirira CORD musarudzo dzeNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.